takauya kuno kuAmerica isu vatungamiri vechidiki vanoita zvakasiyana siyana vemabhizinesi vechivhiki vechileadership muZimbabwe takauya kuno kuzosanganawo nevagari vemuno muAmerica tichidzidzawo mararamiro avanoitawo nemaopportunity nekupanana pfungwa maererano nekuona kuti ivo vanozvigonawo sei zvimwe zvacho uye tingaendawo kumusha tikakwanisa kunge tichizviitawo here zvokuti nyika yedu ienderero mberi senyika yeAmerica inowanika iri pamberi panyaya dzebudiro zvokudai.
Chirongwa chakakuunzai kunoku ndechipi?
Chirongwa ndechewechidiki wemuAfrica chinonzi Young African Leadership Mandela Washington chemuna 2019, asi chirongwa chinoitwa makore ese apo vanosarudza vatungamiri vechidiki munyika dzose dzemuAfrica vachiunzawo kunoku kuti vachisangana nevamwe vemuno muAmerica.
Makauya muri vangani?
Kumusha takabva tiri makumi mana nevairi vanova 42. Takauya tiri pamwe chete asi zvaizoenderana nekuti vanga vachaiswa vachanogarawo mastate api.
Muchagara zvakadini?
Tiri muno kwemasvondo anokwana kuita matanhatu asi tiri kwakasiyana siyana kudaro tiri mumayunivhesiti akasiyana. Tichazosangana mumazuva matatu ekupedzisira muguta reWashington DC tose vemuAfrica wechidiki wese vakaunzwa, vatungamiri wechidiki wese vemuAfrica vakaunzwa. Tichazosangana muWashington DC kubva musi wa 1 August kusvika musi wa 3 August.
Vachere, chii chamunotarisira kudzidza kana kuti kuwana murwendo rwenyu urwu?
Ini nyaya yangu zhinji inonyanya kubata kunyaya dzezvedzidzo. Tichitarisa kubudirira kwakaita America panyaya yedzidzo, tichitarisa masubjects akaita zveumi chaizve na science and technology, ndizvo zvandichanyanya kunge ndichitarisira chaizvo kuti tione kuti chii chinoita kuti vange vachikwanisa kudaro, zvii zvibatsiro zvavainazvo, uye tinokwanisa here kuti tikaenda kumusha zvinhu zvakadaro tinge tichizozviimplimenta kuita kuti nyika yedu inge ichisumukirawo ichienda mberi kunyange munyaya dzescience and technology idzodzo dzakadai.
Kusvika pari zvino vachere, matambirwa zvakanaka here? Muri kubatwa zvakanaka here?
Tinotenda zvikuru hurumende yeAmerica nekuti bata rekutitambira nemufaro. Nhasi uno tatotumirwa mashoko kubva kune mutungamiriri weAmerica waDonald Trump watotipa magwaro ekuti chingamidza zvikuru vachitapa on behalf yemaAmerican citizens vese vachitishuvira kugara zvakanaka, uye ndo hurumende yavo iri kumhanyamhanya kutibatsira kuti tinge tichikwanisa kunge tichibatira zvakanaka. Mumwe mese matiri kugara kumayunivhesiti ndo iri kumhanyamhanya kuti zvese zvinge zvichifamba zvakanaka. Chiuyezve tichazenge tiri patichasvika kuWashington DC tinoemba tichasangana even nekwatiri kumaprovhinsi nevakuru vehurumende vachone tichikurukura zvakawanda zvinoita kuti kudyidzana kweAfrica pamwe neAmerica kunge kuchienderera mberi.